Izvi zvabuda pagara komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto apo yanga ichida kunzwisisa kuti chii chiri kukonzera kushayikwa kwemafuta edzimotokari munyika izvo zviri kupa kuti kuite mitsetse mirefu refu pamagaraji anotengesa peturu nedhizera. Vachipa humbowo pamberi pekomiti iyi, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vati vanotokatyamadzwawo vachiona mitsetse mirefu refu iyi sezvo nyika iri kutenga mafuta anofanirwa kukwanira nyika yose. VaMangudya vati kushomeka kwemafuta uku kunoratidza kuti pane pari kuitika uori.
Mari tiri kuunza inokwanirana nefiori yomuzimbabwe. Asi zvatikwanira zvokuti izvo fiori inonga yatengeswa inogadirwa kubva kumasasa haitosvika kumasezeshe. There seems to be some leakage somewhere. Kuti mari iriko inokwanirana. Asi nekuti pane leakage iri kusiwa zvaiswa.
VaMangudya vati sezvo dambudziko iri rava nemakore richiitika, hurumende yaona zvakakodzera kuti vedzimotikari vashandise anonzi masmart card pakutenga mafuta, vachiti kadhi iri rinenge richiratidza uwandu hwemafuta anenge amwiwa nemotikari yega yega uye pagaraji rinenge rashandiswa kutenga mafuta aya.
Tisingati takaisa chinonzi smart card fuel system chinotibatsira senyika yezimbabwe inomonita utilization yefuel kubva munhu paretail kusvika kumaservice stations kusvika kumaoil companies yezimbabwe kumafuel companies. Izvozvo zvotibatsira kuti tibva taanachine sitiriti yakanaka. Pane zvino pamunoziva kuti timota ngaa dzakawanda muzimbabwe muno temboga namba timanamba akasiyanasiyana moti 1,800,1.4. Saka that information can only be known tingata neexsystem inoita kuti tizive kuti pa zvakaonera sei kuti zvimwezvimwefio akawanda sei kuti amangudzakasaka sei wanza zvinoita mazuva isese soti munhu uchapfika.
VaMangudya vati panopera mwedzi uno vanenge vamboedza kushandisa kadhiri kuona kuti zvinoshanda here. Asi vemagaraji anotengesa mafuta varamba kuti vari kuita huri. Vati chokwadi chiripo ndechekuti havasi kuwana mafuta akakwana anotengeswa nemaiyo muno. Makambani anotengesa mafuta anoti Total, Engen, Zuva, Puma neGlobe Petroleum ati pari zvino haana mafuta edzimotikari anotengeswa nemaiyo muno. Kambani yePuma yati iri kuwana zvikamu makumi matanu nezviviri kubva muzana zvemafuta ainoda pamwedzi. Ukuwo Zuva ichiti iri kuwana zvikamu zviri pakati pemakumi mana nemakumi matanu kubva muzana. Asi sangano reIndigenous Petroleum Association of Zimbabwe IPAS rati kunyange hazvo magaraji makuru akaita sana Total, Zuva, Puma nemamwe ari kuwaniswa mafuta nhengo dzaro hadzisi kuwana mafuta anotengwa nerubatsiro rwebhanga guru renyika. Vachiudza komiti iyi sachigaro weIPAS vaAaron Chinara vati vakapedzisira kuwana mafuta aya musi wa14 kurume. Vati Nhara vati hapana ruzivo rwuri pachena kuti ndivanani vari kupiwa mafuta aya uye ari kutengwa akawanda zvakadii pamwedzi wega wega.
Zvikonzero zvekuita kuti mafuta ati mashoma ndezvekuti hatisikutaurirana chokwadi pamusoro pekuti mafuta ari kutengwa chaiwo mangani ende hatisikutaurirana chokwadi kuti kana atengwa ari kupuwa ani. Hatisikutaurirana chokwadi kuti pakubwerengedza kuti orait kana apuwa ngana nangana nangana tikaaedha apo ari kubuda achitibudisira zvatengwa henu pamwedzi wega wega.
VaChinhara vati kunyange hazvo VaMangudya vati kwakashandiswa mari iri pakati pemamiriyoni makumi masere nemamiriyoni zana emadhora ekuamerica mumwedzi wachivabvu nhengo dzavo makumi manomwe nevanomwe hapana chavakawana.
Taudzwa kuti kukabudiswa mari mumwedzi wamei 800 miriyoni byeeent yaitenga mafuta anonzi tigozofandwa tigopa vanhu isu seaipaso takawana zero out of
Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA yatiwo mafuta akawanikwa nyore neveruzhinji uri munyaya dzemafuta edzimotikari unopera. Vakafanobata chigaro chemukuru wezera Engineer Eddington Mazambani vabvumawo kukomiti kuti uori hwakanyanya mukutengeswa kwemafuta, vakati zvinovashamisawo kuti senyika yonyanyoda mafuta akawanda zvakanyanya kudai pamwedzi. Vamazambani vabvumawo kuti mari iri kutengwa mafuta pachishandiswa mari yemuno yakanyanyoderera zvakanyanya, asi vakati havakwanisi kukwidza mutengo kuti uenderana nemari yepamusika mutema, vachiti zvinokonzera kukwira kwezvinhu kwakanyanya munyika. Pari zvino peturu iri kufanirwa kutengwa nemadhora $21 parita, dhiziri richiitawo madhora $20.74 parita. Komiti iyi yatiwo kushayikwa kwemafuta uku kuri kudzorera shure kurwiswa kwechirwere checovid-19, sezvo vanhu vari kupedzisira vaungana vakamirira mafuta aya, sezvo vari kumira mumitsetse kwenguva yakareba zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.